pakati pokuchema uye tokokanyika kuti titseme nemhuri dzarasikirwa nevanakomana vazhinji uye tine vamwe vatiri pasi. Nokudaro nhasi kereke tanyaradza nawo nemhuri tikarangaridzawo nyika kuti chimiro ichi chero chiri kuramba chirasikirwa nevanakomana vedu mugodhi nemunzira vachitizira kuenda kusouth africa nedzimwe tsaona dzeurombo chiri kufanira kumira tikufanira kugarisana senyika titaurirane kuti tisadzokere pachidanho chakadai seichi kuti mhuri dziri mukati mokuchema zvinopisa tsitsi mukoma wangu nechiitiko ichocho.
Tinozwawo kuti Zimbabwe Council of Churches yanga ingori panzvimbo yakaitikira tsaona idzi kubva pangozivikanwa ndo zvaitika. Makatoziva kuti mabasa ato amamuchiita kubva ipapo kusvika pari nhasi?
Riri basa guru ranga riri rekunyaradzana nevakomana vari kweikoko. Vazhinji vacho vari mukudumbirwa kunotyisa vachirangarira vamwe vavo vachiri pasi. Zvakare tangachibatidzanawo nana Civil Protection Unit nehurumende neutungamiri hwemudunhu iroro Kadom kuedza kuwana mazano nerubatsiro kuti tikwanise kuita zvatingaite kuti vana vaburiswe uye kuti mhuri dzinyaradzwe uyewo zvakare kuti vanhu vavigwewo zvakanaka.
Tanzwa gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vachitaura vachita vanofungidzira kuti vanhu vakanga vari pasi pemugodhi vangangodai vari makumi matatu nevaviri 32 vachiti ndo nhamba yavakapiwawo pamwe chete nemazita avakapiwa zviri kubva zvaenderana pane mumwe mugodhi kumweuko vachiti kungangodaro kuchine vana vasati vawanikwa. Muri kuwiriranawo here neuwandu ihwohwo?
Pari kunetsa mukoma wangu kutaura chokwadi nendaro yekuti vana vanga vari pasi ipapo pane pamwe pangava pachifungidzirwa kunzi vana ava vanopfuura 70 saka nhau dzemanhamba dziri kunetsa panguva ino pachandinangura ngotaura ndechekudai mukoma wangu kuti nyika takanonoka kuti tipindire nyaya iyi rufu rwevana varomo pakatora mazuva akawandisa pasati papindwa pasi kuti tiedze kubatsira vana ava. Iye betsero yacho yakabuda iri kuratidza kuti nyika yedu neurombo hunotyisa nokuda kwekuti equipment nezvimwewo zvingadai zvanga zviri panzvimbo kuti tikasiye tabatsira vana ava hazvina kunge zviripo. Nokudaro takarasikirwa nevamwe vana pamwe dapaigona kunge pakaponeswawo vamwe. Ino nyika yakapindira nokukasika uye nemutoo unoratidza kurevesa kuti tine hanya nevana ivavo vasiedza kuti vararame nyika yakaoma.
Zvii zvamungataurawo kuitira kuti mune ramangwana tsaona dzakadai dzinge dzisingazosangani zvakare nenyika?
Mukurukoza, Hwindi, Zenda vana vezimbabwe vari kuedza kuti vararame nokuraramisa mhuri. Nyika tikuramba chingoikurudzira kuti ngapagarisanwe pasi titarise nyaya yegovero reupfumi hwedu tigoverane upfumi zvakanaka kuitira kuti vanhu vasatore matanho akaita seakatorwa nevana varakadhikava ekuti vapinde pasi vasina zvikwanisiro zvakakwana